vashamisa vakagadzirira here semunhu asina kubudirira kuti vaziva kuti kuna president akabudirira ada kuwana pokatinotangira ipasi hazvigoni kuti munhu ahwina aonekwe ave ari iye muchechi hazvigoni takambozviita muna 2018 tikaedza kutambanudza ruoko kune mwanakomanawo iye akaitora sewitness kusvikira azoti papara kumadokero ndobva akaona kuti kuinga ndabora hari nekuguta ndichada kubikirwa mangwana hanzi kutatira mungu zvakudi kubata mwana handiti zvino angawo chema chema ende ndiri kutaura inii machamukira zivi kuvoa ndechekuti mhuri yekachamisa nemhuri yekacharamba tinoukama vakuwasha vedu right vakuwasha vedu ndiri kutaura pachekerere ndino mumwe wavamwe vakawanda vakasvikira achitsvaka ukama nemukuru wenyika ari azoona papaya kuti abora hari nekuguta zvino ndiri kuona zvaakuda kupama zvakare atachema pamberi apo nokuti zvanukireuta yahwina maelections ndotokutanga t ibato rechimurenga izvi harizosi tsvimbo ngahazvizive izvozvo and hakuna imwe nzira futi yekutonga nyika ino iyi inocharika ballot hakuna ndaibwa hangu achitaura kuti hehe hatumiri redway tambai nematsaka pane mvura hazviitwi muno muzimbabwe zvinoendwa kune dzimwe nyika not here and that message must ring direct and straight to the opposition
asi mashoko haazoite sekunge kutyisidzira here vacharamba kuti ngavangoye titaurirane bumbiro remutemo haribvumidze here vanhu kuti varatidzire kana vasiri kufara
vanoratidzira but havatori masimba nedzimwe nzira dzisiri dzeballot especially a few minutes after akapedza maelection kana tikaona uine history yekuti pamukuratidzira mako unopedzisira wakoza nyonganyonga munyika tichakubata semhesva mukono yenyonganyonga chakatanga ndishaka ndo chakachenjeta
asi kavamwe vacharamba vanoti mashoko akadaro ndo akazoita kuti vamugabe vapedzisire vabviswa vamwe vachinyunyuta kuti nzira yavanga vakutora yanga isina kunaka
iyo nhaurirwa iyoyo inondinakidza nekuti haisi nhaurirwa inozoenda mberi tinovabvunza kuzoti vakabviswa nani mukapinda mumba medu moda kutonga dzakava rezanu nekuti munofunga kuti inii mune solution from the way yatinoresolva maproblems edu muzanukira so havana kubviswa netriplec yanga isere tumbo wako havana kubviswa nemdc yanga iriko but isina masimba iwayo